Vamunangagwa vati vana chiremba varikuita basa rakakosha zvikuru panguva ino yedenda recovid-19 uye kuvapa dzimba ndezvimwe zviri kuitwa nehurumende kuti vashande vachifara.
Anga achitambura nana chiremba achitama strike zvavudzavati vanga vachigara kwavanga achiloja maone room. Saka vachienda mastrike apera tiri kuvaka kuno, tiri kuvaka kuchinhoi, tiri kuvaka mukwekwe, tiri kuvaka mugweru, tiri kuvaka mulawayo, tiri kuvaka mutare masuro imbao ndokumasimbo kuti vana chiremba vawane pokugara pakanaka vagodzuka vanhu vakasungunuka.
Vati dzimba dzekumarimba dzakavakwa pasi pechirongwa chehurumende chekutanga chekuvakira vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi veutano dzimba, vachiti chikamu chechipiri chichaona hurumende ichivaka dzimba nenzvimbo dzekutandarira pazvipatara zvesali mugabe muHarare neInguchene kuBulawayo. Pasi pechikamu chechitatu hurumende ichavaka dzimba kuzvipatara zvemumatunhu ese munyika. Vamunangagwa vashandisawo chitiko chanhasi kuparura hwaro hwekuvaka dzimba munyika kana kuti National Human Settlement Policy. Vati pasi peurongwa uhwu vanhu havasi kuzobvumidzwa kungovaka pese pese, vachiti dzimba mumadhorobha nemaruwa dzichange dzave kuvakwa pachitevedzwa gwara rebazi ravo rinoona nezvedzimba. Vaenderera mberi vachiti vaye vanopa nzvimbo dzekuvakira dzisiri dzavo kana kuti maland baron vachasungwa. Vamunangagwa vakurudzira mabhanga, makambani akazvimirira emuno neekunze kuti atsigire chirongwa chehurumende yavo chekuvakira vanhu dzimba. Mutevedzeri wemutauro webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaClifford Shatwayo vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kugumira mukutaura chete, vachiti bato ravo ndiro rine maland baron munyika yese.
Hapana kungotaura kungonakidzwawo kuti ava ndataura asi zvinobuda hapana, nekuti ndivo vari kuzviita. Kana vachida kusunga maland baron vanotanga vatozvisunga ivo, vachida kudzinga maland baron vanotozvidzinga ivo. Saka tida kuona kana vari serious ngavazibvise ngavazvisunge, bhozi isystem yezanupf inoita zvemaland barons.
Mutauri wemdct vawitness Dube vaudza Studio 7 kuti chavanoda kuona hurumende ichiita zvainenge yataura, vachiti pane zvirongwa zvakawanda zvakaparurwa nehurumende asi zvisiri kutevedzwa.
Kuvakiwa kwedzimba dzemadhokota dzavhugwa nhasi dzemaremba flats chinhu chakanaka chose, asi chatisingafaniri kukangama nechekuti hurumende inofanirwa kunge ichivandudza mabatiro ainoita vashandi vayo vese zvichibatidza iyo madhokota.
Panoda kuvakwa dzimba miriyoni nezviuru mazana maviri senzira yekuti munhu wese awane pekugara pakanaka munyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.